Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumatarezi mosvarini nezvimwe zvese izvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemhanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminiti 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai Pumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo, vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi angatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamushanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kutizoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripota inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinourombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Mhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai repulumani Minnesota African Women Against the Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika madzimai nevanasikana muzimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo
ini ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zviri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yezimbabwe tinoti the country nyika munhukadzi iyo nyika pache zvayo iri kubatwa chibharo saka vana vayo vanhukadzi vanotadza neko kubatwa chibharo manhambes atiri kuona aya anotyisa asi hatifaniri kukatyamadzwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzamadzama penyika yedu kusateererwa kwemitemo United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty global treaty on ending violence against women tiri kuenda kuwashington DC end of this month end of December kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo saka ndoti zviri kuitika zimbabwe izvi zvinokatyamadza asi neimwe nzira hazvikatyamadziwo
muzvare dongo chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira chii chiri kukonzera izvi
zvinonzi izvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vadiki munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri pane nyaya dzematongerwo enyika dziri kuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeikonomi mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women yatoti GBV inge ichiwanda saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa asi pamusoro paizvozvo zvose it is the lack of the rule of law hatina governance munyika yekwedu mapurisa ari kupiwa chioko muhomwe vana vari kubatwa zvibharo nyaya dziri kutsakatika hakuna munhu ari kutevedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yezimbabwe
mati imi zvakadari zviri kuitika muzimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo ko handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairo rihwo here
ndizvozvo kune dzimwe nyika kana ikoku nyika dzinenge dzatinotarisa like dzakaita seamerica dambudziko rekutambudzwa kwemadzimai ririko asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri inoteedzerwa munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva muamerica ndopamucherechedzo munhu akabata mwana chibharo mwana mudiki chibharo haangosungwi chete asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anyway panenge paine vana haabvumirwi kubuda kuti abude kana achizobuda kubva muchitokisi vanotomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anyway pane vana vanotovanhu vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuya pavana Saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwana sikana kune dzimwe nyika. Izvo zvinozva tikona zviri kuitika munyika yekwedu. Handizivi hangu kuti chii chiri kunyanya kukonzeresa izvozvo asi mamiriro ematongerwo enyika kusanganisira nyaya yeikonomi yedu mamiriro yakaita.
Sokuona kwenyu imimi chii chingakurumidza kuitwa kuti nyaya iyi ipere kana kuti idzikiswe?
Tokumbirawo kuti vana baba vakuru vedu venyika ruva na baba nekuti kujanyirwa kwemwana sikana kuri kubva kuvanhurume dai vatorawo nguva yakufunga kuti tinozovewo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara. Tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achizvara mwana. Indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu. Dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mutemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chechipiri, ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato maNGO anomirira madzimai nekuti ndiri kuona zviro ndizviro pane nyaya dzakawanda dzakaitika dzekudzvanyirwa kwavakadzi kunge kanga nemarriage wenger hapana bato remadzimai rakataura ndoona kupaine kutya kwavanoita. Saka dai taprotect kuwa nevakuru vedu venyika kunyanya madzibaba edu hanyadzi dzedu dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muzimbabwe kuri kundityisawo ikoko nekuti vanotya kuti vataure.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com Leo Munende anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita 225 apo vakange vakombewa nezvizvarwa zveZimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York. Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nomupepeti webepanhau iri Gilbert Nyambabvu achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi. Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino.
Chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kuLaw and Order. Saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya kuti mapurisa akaramba kundiudza kuti ari kundidandira nyaya yei. Nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa munosvika iko nyaya yobva yachinja. Saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika nenyaya kuti ndati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyaya yakabuda musi wa 22 September kana kuti 20 September this year yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa ndo pavavigwa ravakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo. Saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublisha vachifungira kuti ndini editor wenewsmap.com. Sapata akaendawo mapurisa ndipo pandakasvika ndikavaza kuti aiwa ini handisi editor wenewsmap.com ini ngoriwo mutapi wenhau kunewsmap.com. saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ataka ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor saka ndini ndakapublisha article yachona. Saka tikaita kakupikisana ipapo asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo. Vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor ndini ndofanira kupiwa mhosva. Handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei asi pamapepa atanyora ndataura no ina ndisi publisher ndisi mchakanyora ndingori reporter zviri kuitwa sepamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo
vanga vane umbo here wekuti makapublisha nyaya yemanyepo
vanga vasina umbo wewo havana kana kutomboita nguva iyo nyaya yavo yanga iri yepaungoti inini ndibvume mhosva saa mhosva ndiyo ndaramba kupfuma nenyaya yekuti handitomboziviwo kuti ina ndina masimba ekupublisha semutapuwe nhau nyangwe muri mutapuwe nhau munoziva kuti pane vatapuwe nhau vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzachona kuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai iyi ndiyo iri kubuda yakadai vachigadzirisa indingori mutapuwe nhau
saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei Leo
tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vachris mhike tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvese izvi saka vati vachandibata parunhare
vakati chi
vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva asi ndikati ah pakuferefeta nyaya hazvisirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu atiri kupa mhosva ndiye here zvechokwadi vakati aiwa isusu tanzi tipewo mhosva ndatosvika pakuvapa nhamba dzaeditor wekubasa ndikavaudza ndikati bepa redu isusu riri kueditwa nemunhu ari kugara chi kulondon vakati aiwa kulondon hatikwanisi kuzokusvika saka iwewe ndiwata kupa mhosva
saka mangomirira kushedzwa kuti muende kumapurisa zvakare
ya ndangomirira kuti vafone tobva taenda haminoti vanenge vachizoita sei but ndozvavangotaura
uyo anga ari mutori wenhau webepa nhau repadande mutande renewzimbabwe.com Leo Munende ari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa muzvare Meli Maiswa vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dande mutande resocial media zvine pundutso gore rino muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuzimbabwe vari munharaunda yesouth africa izvo zvakaita kuti pavane mumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yepocket mobile iri musouth africa ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelus muhlanganya uye namuzvare Maiswa nezvenyaya iyi
ndakasarudzwa pane the most influential person on social media
makasarudzwa nani
2022 south africa nezimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominete so vanhu vakaisa mazita forward ndopandakazongora ndakutofonerwa uchinzi zita renyu ranominetwa vakawanda so ndomapendura ndakaita mucompetition
semaonero enyu mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti nomuzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro
to be honest antimafe neyasoti apa handizivi because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo zvinenge zvangoya panguva iyoyo zvinosanganisira vanhu vanorwara vanenge vamwe vanenge vachida kuenda kuchipatara vanoti vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara vanhu vafirwa vasina pekutangira vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira zvichingoenda zvakadaro saka ndinyatsoti nde iyi yavakanzoshandisa category kuselecta truly speaking I don't know
muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo musouth africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku
tiri muromo ndofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers avo vanowanyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei noti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzichizwa kuti vati munhu ari kupasungirwa mapepa saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziyadziya kana zvichiita nokuti vanoshanda koti kana zvichiita wokuti vabatsire kuti munhu abude vobatsirwa kuti munhu abude ndakaonawo vari munhu angakaiswa ipapo
todzokera kwamurimi kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi
kana pane vanhu vakuda kundivhotera unfortunately tasarudzwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete because musi wa30 zviri kuvharwa vanoisa masms avo pa103 sms yavo panhamba dzinoti 37304 sms 103 pa37304 SMS inoita 150 and then ivo vari kuvhota vane mubairo uripo kuti ukavhota kakawanda unokwanisa pane mubairo wemotikari iripo yavanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka1000 hausi kumiswa kuvhota unogona kubvumidzwa kuvhota anytime yawangoda kuvhota unokwanisa kuvhota
ko anenge awanikwa achitora mubairo iwoyu pane imi vakawanikwa vachipohwa riremekedzo uyu anowana chii
pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000 then ine contract yeanother company hanzi for 2 years anenge ane contract necompany iyoyo ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years anochuza zvaanoda mari kana kuita brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years and then pane maiphone 14 aripo
yeuchidzai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papa
vari kuda kuvhota vanoisa masms avo pa37304 vanongonyora 103 sms iyoyo vanongonyora 103 ndo meseji yacho vachitumira panhamba idzo dzinoti 37304 saka 103 ndo inomiririra inini saka its 103-237-304
avo vange vari muzvinabhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri pafacebook muzvare Melin Maisva vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7 vari kuRustenburg kusouth africa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Kevo pano pa studio 7 tipote tichishare mashoko anenge akati nakei because zvinoripotwa nemedia nezviri on the ground they do conflict papa chingoda kuti media ichiripota zvainenge ichiripota neground ichiripota zvare ichiripota zvobudiswa panhu pamwe zviri pararera kuti kuri kunzi vanhu havarobwi mototaridza vanhu vachirobwa I think zvinogona kubatsira because izvezvi zvika vanhu vachapedzisira vasina faith nemedia because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different zviri kunzi peaceful campaigns but they are not especially if you lose your blood relative and someone is purporting or the campaign should be peaceful well what is that redway media ngaitibetsere zvinhu zviri hane pararero vachiti toda peaceful campaigns totoonawo violence inenge ichiitika tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kureva kuti media ngaitibetsere vanhu vari kurohwa vanhu vari kufa vanhu vari kubhuchwa vanhu theyare dying but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns we need peaceful campaigns where are we going
taura pamusoro pevana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe vokuchangamukai changamukai ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana ende futi izvi taada kunyadzisa inonzi mutemo wemuzimbabwe vana vezimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu ane mubereki ari munyika menyu tongwa ine munhu ane munhu anorwadziwa uno zvamuri kurarama muri because ava vanhu ava hasandamhonzokana muchiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi kuti vakafa here kana sekuru kana munin'ina vese zvavo varimo mukati musanupefu vese vanhu ivavo usati amhonzo kuvabereki vavo kunzi kwazoitika namo kwakazodii kwazoitika saka mutaura kuti vanhu avafirwi upenyu hwese kwaruvatiri kurarama kana kunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru ava vanhu ava havana uhanya nesu nokuti hama dzavo hadzigari kunyika muzimbabwe havana basa nesu havatomhurina basa nesu saka imima vana vezimbabwe changamukai 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 yaanguva yekuti tirwire nyika yedu yaanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mumazimbabwens titongwe nemunhu watinonyatsoziva chizvarwa chezimbabwe chati tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi izvo vava vanhu ava havana kana tsitsi kurakidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika iyo nyika yedu ndeyekuruta bedzi saka vana vezimbabwe mese makateerera
itai seburumango. Because kana vana kana mutaura kuti vanokudai sei vachizokurovesa nemapurisa chee vasingazobvumirei kutoitoya zvese zvese zvavanenge vachiita vade kubvuma vanenge vachiita kunzi zviri raiti pane munhu aire
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinomwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all
are ready. Brian, pa mitambo yakatapwa nezviro mina yese. Pani wakakunakidza here? Ngatitange neCameroon neSerbia pa vakaita mangange. Chii chakakunakidza pamutambo uyu?
Zvakanakidza ndechekungoti Cameroon yakakwanisa kumecha Serbia. Serbia is I said paya patakambotaura musoya kuti Serbia is a very dangerous team. And I think nandine chishuwo chekuti dai Cameroon yakakwanisa vakadhirowa zvavo 3-3 but ndakati Cameroon ikwanise kuhwina kuitira kuti pagame reBrazil the last game yozodrowayo. Now nedraw yavo yepaserbia vazvionesera manje pakuti they have to win against Barcelona against Brazil. But mukada kuona gobhora ra Abubakar, was very impressed. That goal should be the contender. Yeah, the World Cup goal of the tournament. Then point mutambo we Brazil and Switzerland. Sema fungira ndaifunga kuti Switzerland icharohwa. Yakarohwa 1-0, but yakatamba zvayo, but yakafasa kuzoti paoverpower. Then Ghana ne South Korea, Ghana yakahwina, but dai makaona the last few minutes, takakubata mvura maoko. Nekuti South Korea yange yakuuya zvokuuya zviya. But Ghana inofanira kuchinja matambiro paichasangana pa the last match. Ndakangofara kuti yakwanisa kuwina. Ikawina the last match inobva yakwalifaya. Then Portugal, ndaadati vachadrawa, but yakwanisa kukundawo Uruguay by 2-0, saka yakwalifaya the round of 16. It looks like Ronaldo vachiri in. Ghana isine chance. Cameroon isine chance ikakwanisa kukurova Brazil. Saka tichingoonawo.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal. Unozviona sei?
Mutambo uyu unenge wakaomera vanhu vese, because Senegal has to win, Ecuador has to win, saka tichaona kuti zvafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vange vakakwanisa kuri maka parejesta pavo kuti vari one game, going to be very interesting.
Mugroup A makare imomomo tichaonazve nhasi Netherlands ichisangana neQatar. Munozviona sei?
Qatar yango munhu angoda kuuya kuzorova anongorova madiro. Handikuona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo nyorenyore neQatar. Aichise
England neWales mugroup B, unozviona sei Musekiwa?
England is looking strong on paper against Wales, but mukaziva nyaya dzeku UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzekuda kurova England oda kurova Wales. Saka tichaona kuti tichapira sei, but ndikuona England tikwanisa kuhwina zvayo against Wales. Wales haisi that strong.
Kwozova mutambo wakamirirwa navanhu vazhinji muno muAmerica, America ichisangana neIran mugroup B makare, unozviona sei?
Iran inoroveka. Ndikuona America ichikwanisa kuhwina easily against Iran. And somehow vakaita paya pakatamba America. America yakatesta vakatesta kwavakato graduate vakatovaona kuti vanhu vanokwanisa kutotamba on a bigger stage vakakwanisa kuvota England. Saka ndikuona America ichikwanisa kurova Iran ichiqualify to the round of 16.
Brian Msekiwa, tinotenda zvikuru. Tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei. Ndinotenda chaizvo.
Ndokutendai kuma wande. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.